manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo zviita 25/2024. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose RefuseNet riri kuyambira kuti kukasanaya mvura mazuva mashoma anotevera munyika dzekuchamhembeko yeAfrica zvirimwa zvichatsva. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau pasi rose recommunity to protect journalists rokurudzira hurumende kuti ichengetedze vatori venhau vemuZimbabwe. Winky D naja Preza vopiwa mubayiro yepamusoro kumakwikwi enama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvemamiriro ekunze richiyambirawo nenyaya yenzara pasi rose RefuseNet rekuAmerica riri kuyambira kuti kukasanaya mvura mazuva mashoma anotevera zvirimwa zvakawanda zvichatsva zvichawedzera nzara munyika dziri kuchamhembeko yeAfrica. Pari zvino mudunhu rese rekuchamhembeko yeAfrica kunonzi kuri kupisa zvakanyanyisa. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvirimwa muZimbabwe, tabata mutungamiri wesangano reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi GT.
Zvirimwa nezvipfuyo zvava pakaipa zvikurusa. Zvirimwa zvizhinji zvatsva pamusana pezuva uye kushayikwa kuri kuita mvura munzvimbo zhinji dzenyika.
Kwave nemazuva mangani kusati kwanaya?
Iko zvino kwapfuura mwedzi nemazuva anoraudzira pasina mvura yanaya. Chibage nezvimwe zvirimwa zvinoshandisa mvura yomudenga zvanyanya kutsva, asi zvinodiridzirwa zvichiri kuratidzika zviri nani.
Sezvo mvura yarambira mudenga, zvinhu zvakamirawo sei tichitarisa nyaya yezvipfuyo zvakaita semombe nezvimwe izvi?
Mvura iri kupera mumadhamu, nzizi nemabhoho zvichireva kuti zvipfuyo zvichanetseka mvura yokunwa pamusoro pekushaya chokudya.
Nemamiriro aita zvinhu, muri kutarisirawo kuti gohwo rinenge rakamira sei?
Gohwo range rakatarisirwa richaderera zvakanyanya pamusana pokuparara kuri kuita chibage chizhinji chinorimwa nevarimi vanorima nemvura yomudenga. Nyangwe mvura ikanaya, iko zvino zvirimwa zvatsva hazvimuki.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi GT. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau pasi rose recommunity to protect journalists kana kuti CPJ rukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevatori venhau richiti mauto asi pamusoro pemutemo. Izvi zvinotevera kutyisidzirwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau vepepanhau repadandemutande reNewsworks kuti vasanyore uori hunonzi huri kuitwa nevamwe vakuru vemauto. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakayambira vatori venhau kuti vakada zvekufukura hapwa vanogona kurangwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vatori venhau munyika reMisa Zimbabwe vatabani moyo.
Vatori venhau vanochengetedzwa nebundiro remutemo dzangu vachiita basa ravo nemazvo, rinova iro rekunge vachiongorora kuti mapoka emukugadzikana kwatakaita muZimbabwe akasiyana siyana ari kufambidzana sei. Zvinosanganisira varume nevakadzi vanopfeka mayunifomu edu ekuchengetedza nyika. Saka kana vane zvinenge zvavakanganisa mukutapwa kwenhau, vanosununguka zvikurusa kuti pavanenge vachiita zviga zvavo zvekutarisa kuti chii chakanganisika, vanokurudzirwa zvikurusa kuenda kukomishoni inoona nezvekutapwa nekufambiswa kwenhau, Zimbabwe Media Commission, kana kuenda kubazi redu revoluntary media council. Izvi takatogadzira ukama kare nemapurisa tichitaura kuti kutapwa kwenhau kunoda kuchengetedzwa zvikurusa kuitira kuti kusavhiringika.
Asika vehurumende vari kuti vatori venhau hongu vakasununguka, asika havafaniri kufukura hapwa zvinozopa kuti munyika musave nekugadzikana.
Dei kuchinzi nhau rwairi kutaurwa nezvayo ndeyekuti vatapi venhau varoda kuziva kuti vanotichengetedza vane kuti dzakawanda sei. Vanotichengetedza vane ukasha hunonge huchidzingiridza vavengi vakawanda sei. Taigona kuti pakanyanya kukosha kuti vatapi venhau vange vachinge vachizvakare vachiverenga bumbiro remutemo, nekuti rino parinosvika pakutaura kuti kufambiswa kwemashoko kunosvika apa. Kunze kwokunge pasvura apa kunonge kwakukanganisa yatinotiyo national interest, asi kubudisa uori hakusiko kunenge kuri mubumbiro remutemo kuti varambidzwe kuita basa ravo sezviri kutaurwa nevakuru vehurumende. Vemukutapwa kwenhau vari kubudisa urongwa huri kuitika mukudai kunenge vavakomana nevakadzi vanda kumuchengetedza nyika yedu. Zvavanova ivo vakabvuma ivo vemuZimbabwe Defence Force kuburikidza nemutauriri wavo
vakati kudii vatauriri vemauto ava
vachiti hongu nyaya idzi tiri kutodzifambira. Saka hapana kureva kwenhema kwakaitwa nevatapi venhau.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatabani moyo vachitaura vari parunare muHarare. Muimbi weZim Dancehall Winky D, uyo ane nziyo dzakawanda dzisiri kuridzwa panepfenyuro dzeZBC nedzimwe dzakarerekera kuhurumende, uye ari kurambidzwawo nemapurisa kuimba zvine chekuita neuori, ndiye akasarudzwa nevakawanda semuimbi anofarirwa zvakanyanya kana kuti People's Choice Award kumakwikwi eNational Merit Awards kana kuti NAMA akaitirwa kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo neZuro Manheru. Mutoro wedu wenhau Pasmond Lovu anotipanyaya inotevera.
Winky D ainge asarudzwa muchikamu chePeople's Choice Award pamwe nevamwe vaimbi vakaita saHoly Ten, Saint Flo, Voice JT nemumwe anoita zvekusetsa vanhu Mike Rifford. Winky D gore rapera akazivisa vanhu kuti ainge arambidzwa kuridza kambo kake kaakaimba naHoly Ten kanonzi Ibotso. Kurambidzwa kwake kuimba kambo aka nevatsigiri veZANU PF pamwe nemapurisa zvakashorwa nevakawanda vanorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze. Asi izvi hazvina kumisa vanhu kuvhotera muimbi uyu. Imwe shasha yekuimba Ja Praiser nedamba refu rake rinonzi Chiremerera akapiwa mubayiro wedamba refu rinofarirwa nevakawanda kana kuti Outstanding Album. Mamwe madamba refu ainge adomwa anosanganisira Season 4 Jesus, Rejoyful Praise Choir uye Trophy raFreeman. Enzo Ashau nekambo kake kanonzi Rarorwa ndiye akapiwa mubayiro wekambo kakakunda dzimwe nziyo. Mumwe womuimbi achiri kusimukira anozivikanwa zvikuru muguta reVulawayo, Vuyo Brown, uyo ange adomwawo kukukwidza pasi pemubayiro wemuimbi wechidzimai ari kushura mare kana kuti Outstanding Female Musician, anoti afadzwa zvikuru nekudomwa kwake kunyangwe Felinandi ari iye akawana mubayiro uyu.
Ndiri kufara zvikuru nenomination yeNAMA this year.
Colette Musanyera weZBC TV ndiye akapiwa mubayiro wemutori wenhau dzepaterevhizheni kana kuti Outstanding Journalist Television.
Zvinhu zvinoitawo kuti ndinzirambe ndichinzwa manyukunyuku ekurama ndichishanda nesimba.
Vakafanobato chigaro chemukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaJosiah Kusena vanoti vanoda kuti mabiko aya aitirwe mumatunhu ose kwete Bulawayo neHarare chete.
Saka tiri kuti mitambo uyu ndewenyika kuti province 1 tibabudo zvakare vazhinji veZimbabwe vaone kumatuna hao kuti zvombozi National Merit Awards.
Nyanzvi yezvemitambo varisa chigaro wechikamu chezvidzidzo zvemitambo paUniversity of Zimbabwe, Dr. Ngonizashe Muonwa, vanoti kuendeswa kwemitambo kumatunhu ose kunobatsira kuti vanhu vasafunge kuti Harare ndiyo yega ine vanhu vane zvipo kunyanya.
Kuendesa mutambo uyu kuBulawayo zvinobatsira kubatanidza nyika.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra2001 nesangano reNational Arts Council of Zimbabwe nedonzo rekusimudzira vanoita zvemitambo pamwe nebudiriro muchikamu ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Pasimo Ndlovu.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum inomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, Advocate Gabriel Shumba, vari kurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorere mamwe magwaro matsva ekugara munyika iyi zviri pamutemo sekurudziro yebazi rezvemukati menyika iyi. Izvi zvinoteverawo kukundikana kwegurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi kuti dare repamusoro kana kuti Supreme Court of Appeals risendeke parutivi mutongo wedare repamusoro reHigh Court wekuti vainge vasina kutedzera bumbiro remitemo pakuda kudzinga zvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaShumba.
Tadzokera zvepakuti vane Zimbabwe exemption permit vari kui vari zviri pamutemo muno muSouth Africa zvakangotaugwa neHigh Court. Haikoti chiti havafaniri kusungwa kana kushungurudzwa kana kudipotewa. Asi chikuru chatofanira kuziva ndechekuti haikoti yomuSouth Africa yanga yatiyo kupera kwaJune gore iro rino. Minister of Home Affairs vanofanira kudzoka kuhaikoti ikoko vachitaura kuti ndawo wotaura ne vari paZimbabwe exemption permit nevamwewo vane mainterest munyaya yacho. Tikatenderana zvakati zvakati kana kuti tikaonesana zvakati zvakati tsvakurudzo indo yavakai vaite vasati vaita any other decision. Saka vanenge vachingosungirwa zvekuti vadzokere pakupera kwaJune kuHigh Court vachinoripota kuti vaita sei panyaya iyi.
Asi imi semasangano anomirirawo zvizvarwa zveZimbabwe mambo taura navo here sezvakataurwa nedare?
Takanguva tabvirira kumbira kuti tigare pasi segurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi, asi kungoti hazvina uri kugamuchira. Ichitanga Zimbabwe exemption permit ichiri kuidocumentation of Zimbabwean project muna 2009, takanga tine stakeholders forum, asi vaMotsoaledi havasi kuzvitarira izvozvo, havasi kuzvida. Stakeholders forum yaitova nemasangano anogira kodzero dzavanhu vana Zimbabwe Exiles Forum yedu, vana consulate of Zimbabwe iri muSouth Africa, vana embassy, vana lawyers for human rights nevamwe. Ati saka takaita isusu gwaro ratakanyora samasangano akasiyana siyana anosanganisira vana lawyers for human rights vomuSouth Africa, tichitaurawo zvataiona zvinenge zvichigozha pakuti Zimbabwe exemption permit imisi.
Makapindurwa here?
Gwaro iri harina kutevedzerwa, hatina kudamwa for any meeting. Zvatakataura zvimwe ndofunga ndozvakaokonzera kuti vachitanga kunyora magwaro kana kuti tsamba dzavainyorera vanhu vari paZimbabwe exemption permit umwe noumwe, nokuti vakaona kuti vanga vasina kuita consultation yaidiwa kuitiwa.
Panguva iyoyi pekuti pane makakatanwa zvizvarwa zveZimbabwe, munenge muchitarisira kuti zvifanoitawo sei?
Chikuru ndechekungoziva kuti uko zvino vaMotsoaledi vakavhurazve umwe mukana, asi kungoti uyu mukana mudiki diki wavakatiwo vari paZimbabwe exemption permit ngava apply for imwe exemption inopera muna 2025. Handioni vanhu vachibva chiita kana anything kuti vaapplyre iyoyo, nokuti ukasadaro hauzivi kwazvinoperera ukangomirana mirira zvamatare edzimhosva.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzatanga nasi muBelarus kutsvaga vamiriri vematunhu nemakanzuru, asi vanopikisa varikurudzira vanhu kuti vasaende kunovhota. Vanopikisa vanoti sarudzo idzi dziri kushandiswa kungosimbaradza utongi hweumbimbindoga hwemutungamiri wenyika iyi vaAlexander Lukashenko, avo vave nemakore 30 vachitungamira nyika iyi. Sangano renyika dzekumabudazuva kweAfrica reEconomic Community of rekumawirira kwenyika dzeAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS rakasangana muAbuja, Nigeria nezuro rikambopisa zvirango zvaranga ratemera Niger, iyo ine mauto akapidigura hurumende nechisimba. Izvi zvaitirwa kuti paitwe nhaurirano. Izvi zvinote zvirikunziwo zvirikuitirwawo kuti vamwe vane hurumende dzakapidigurwa nemauto dzakaita seBurkina Faso neMali vatorewo gwara renhaurirano. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zvirikuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Rachel Kwainona vari muAmerica pasi pechirongwa cheCommunity Engagement Exchange Program chinotungamirirwa nebazi reAmerica rinoona nekutyidzana nedzimwe nyika reState Department. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndinoita mukainitiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyafokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health kuti vanhu vanzwisise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii, nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzii. Chiro chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga, but mental health is subject matter inema. Pane vamwe vanozvarwa vane mamental illness, pozoita zvimwe zviri induced neenvironment yaunenge uchigara, sanike ana depression neanxiety. Ndo zvanee ndichiita raise awareness ndichitaura nemayouth or mayoung people or mayoung women.
Chii chakakupai shungu dzekuita basa iri?
Pane zvakawanda sekuti zvaito mbondinetsawo, and being an artist as well, ndaifeisa maissues ekusafane kana kuti depression, asi ndaishaya nzvimbo yekuenda ndichinotaura nevamwe, kozi kakaona kacho unoudzwa nzi aiwa uri kungofungisisa nyaya hadzina basa, asi wotoona kuti pamwe pacho unenge uchitoda kana kubatsirwa. So ndakangodecide kuti kana inini ndichinzwa zvakadai pasina munhu ari kunyatsondibatsira kana kufokasa nenyaya idzi, ndikandingogadzira ini nzvimbo safe place yekuti vanhu vanokwanisa kuuya vachingotaura zvavanenge vachinzwa, vachikwanisa kutaura kuzviopen vasina yatoti stigma. Nokuti mental health vanhu vakawanda vanostigmatizwa nenyaya yemental health. Saka zvakandipa shungu dzekuda kugadzira maspaces ekuti vanhukadzi specially vakwanise kuita rwadzano, kuuya vachitaura nyaya dzinenge dzichivanetsa, vokwanisa kubatsirika.
Ndezvipi zvamadzidza panguva iyi muri muAmerica?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda zvandiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoona kuti vanhu ava vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support ne family group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplementa ndadzokera kumba.
Kana paine vari kutsvaka rubatsiro rwemental health vangakubatai sei?
Pamasocial media vanokwanisa kufollowa, vanokwanisa kutisendera meseji kuLoud Silence ZW. Saka ose masocial media paFacebook, paInstagram, nyange paLinkedIn, kana pa Twitter Loud Silence ZW.
Kune avo vakatarisana nedambudziko iri nde api mashoko amunga vapa?
Siwega watanga kunzwa sauri kunzwa and nzvimbo dziripo dzekuti ukwanise kubatsirika and uri usafunge kuda kuzviuraya nokuti vanhu vanokubatsira varipo and upenyu hwako hwakakosha.
Pamuri kupa vanhu ruzivo rwemental health vari kurugamuchira sei?
Vanhu vakawanda vanenge vakutoda vatone interest yekuda kutoziva kuti zvinofamba sei. Vamwe vanenge vane hama dzavo dzinenge dzichida kubatsirwa. Pane atime yekutoti akatombo pakauya musikana angatone schizophrenia and aisatoziva kutoti kana kuti mapiritso wanepi kana kudii, asi nekuti akauya muevent medu vaangotanga kungotaura. So vanhu vanoreceiva mune zvakanaka information and vamwe vanotoimpactwa in a way kuti vanotobvunza kutoti pamuchazoita mamwe maevents munoita papi.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataitana muzvare Rachel Kwainona avo vari muAmerica kwemimwedzi mitatu pasi pechirongwa checommunity engagement exchange program. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Tavo Kanxube ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Taboka. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi.
Makadini ko vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Ichiti tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasizve pane mibvunzo inobva kune mumwe mutereri. Ngatinzwei mubvunzo wake.
Makadini ko Wande. Ini mubvunzo wangu uri pakureurura. Kana munhu achireurura, anoreurura kunani? Bhaibhori rinoti kudii nenhau yekureurura kune vanoverenga Bhaibhori. Kune vasingaverenge Bhaibhori vanoti tinotera Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene unoti kudii nenhau yekureurura. Pane dzimwe svondo kana kuti zvimwe zvitendero, pana vanhu vane pavanoti pamagedhi pekuti munhu haapfuuri ipapo akange asina kureurura. Vari kureurura kumaprofita aripo here kana kuti vakureurura kuna Mwari?
Kutibatsira nemhinduro yemubvunzo mukuru uyu, tabata Apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations. Apostle Mabhugu, izvi zvauya kwamuri, tibatsirewo mufundisi.
Ndinotenda nemukana wamandipa. Takanangana nomubvunzo wevateereri wakanangana nekupupura kana kureurura. Ndichada kuti ndipinde mushoko raMwari, tiverenge tinzwe zvarinotaura zvinogona kutibatsira patsanangudzo yandingada kupa.
Vabudzei mufundisi.
John wakutanga chapter 1 verse ya 8. Shoko raMwari rinoti iro tikange tichiti hatina chivi muupenyu hwedu, mukufamba kwedu hatisi kutaura chokwadi uye tiri kuzvirevera nhema. Verse 9. Asi tikareurura zvivi zvedu, iye Mwari wakatendeka kutiregerera zvitadzo zvedu uye kutichenesa kana kutisuka kubva mukusarurama. Tikange tichiti hatina kumbobvira tatadza, tinenge tiri vareve nhema uye shoko raMwari harisi matiri.
Saka tozvitora sei apa mufundisi? Bhaibheri rinotii?
Kuna Jakobo chapter 5 verse ya 13 anova James muchirungu, hanzi kana uchinge watadza wana mumwe mudikani waunokwanisa kutaura naye, mombira pamwe chete muchinyengetera.
Izvi zvinotiudzei, zvinoratidzei pamusoro pekureurura naye mufundisi?
Kana takatarisana nemagwaro maviri ataverenga, nhau yokureurura chakanyanya kukosha pamberi paMwari kubva kubhuku raJohn rataverenga, shokura mwari rati taridza uye rati jekesera kuti izo iwe neni sodunga munhu chinhu chakakosha kuti tive pazvokwadi nokuti vanomunamata vachamunamata mumweya nomuzvokwadi muprofita mukuru unoti nzvera unoti nongedzera unoti profita moyo wedu naizvozvo ndiwo kuburikidza nomweya mutsvene unoti nongedzera apo patinenge tatsaudzira tarasika tadarika saka zvoreva izvo kuti ivo mwari musiki wedu anova Jesu Kristu ndiye oga wakararama pasi pezuva asina kumbobvira atadza asi wewe neni savanhu vakasikwa namwari tinotadza mufungo mafungiro atinoita mundangariro mukupamba kwedu mune zvatinoita
Asi nai mufundisi mabhuku chii chakanyanya kukosha panhau yekureurura
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achitiye chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo
Pane imwe tsigiro iri mubhaibheri here inotsigira mashoko enyu mufundisi. Chii chakanyanya kukosha apa?
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achitiye chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo.
Ne mashoko awa atapiwa na apostle Mazvarira Shemabhugu veWisdom Church of All Nations ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tumire maaudio enyu kunamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti musare zvakanaka
Aiwa tinoda kutenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda zvikuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Musa kanganwe kuteerera chirongwa ichi svondo rinouya apo tanonoka wande anenge achienderera mberi achitaura nenyaya dzezvitendero zvakasiyana siyana munyika Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misure nawo zvakare. Sangano rinoona nezvemamiriro ekunze pasi rose remuAmerica RefuseNet riri kuyambira kuti kukasanaya mvura mazuva mashoma anotevera zvirimwa zvakawanda zvichatsva kunyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisira muZimbabwe. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau pasi rose recommunity to protect journalists kana kuti CPJ riri kurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzevatori venhau richitiwo mauto muZimbabwe haasi pamusoro pemitemo. Vaimbi vane mukurumbira munyika vakaita saJa Praiser, Winky D na Felinandi vakapiwa mibairo yepamusoro-soro kumakwikwi enama kuBulawayo neZuro. Zimbabwe Exiles Forum iri kurudzira zvaro zveZimbabwe kuti zvinyorere mamwe magwaro matsva ekugara muSouth Africa zviri pamutemo sekurudziro yebazi rezvemukati menyika iyi. Aiwa vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.